Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitepe nyura tirimo Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera nhasi uri musi wemuvhuro kubvumbi 30, 2018. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato rezanupf mudunhu reHarare idzo dzakatanga zvisina kurongeka nezuro dzave kutarisirwa kupera mangwana uye zvichabuda musarudzo idzi mune manga matunhu zviri kuratidza zvisazvatsinirwa zviri kuratidza kuti vamwe vari kumirira matunhu vave kutoziva kare kuti vakunda. Zvimwe chete zvoone kumasvingo, vanhu vangava vakaungana munzvimbo dzanga dzichivhoterwa, vamwe vachikwikwidzana vachiitisana nharo nekupokana nezviri kubuda musarudzo. Nyanzvi mune zvekurapa dzinoti kurimwa kwembanje kuti ishandiswe semushonga wekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana idanho rakanaka zvikuru uye zvichabatsira vanobika mapiritsi nemishonga. Tichakupaiwo zviri munhau dzemitambo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato rezanupf mudunhu reHarare idzo dzakatanga zvisina kurongeka nezuro dzave kutarisirwa kupera mangwana uye zvabuda musarudzo idzi mune manga matunhu zvisati zvatsinirwa nebato iri zvinoratidza kuti vari kumirira bato iri ukambuzuma muNational Assembly pari zvino vatinashe Maduza vakundwa musarudzo idzi. Godwin Manguzha anotipa nyaya inotevera.
Sachigaro vezanupf muHarare vaGoodwills Masimirembwa vanoti kunyange hazvo pakamboita zvinetswa, sarudzo idzi dzave kufamba zvakanaka uye dzave kutarisirwa kupera mangwana. Asi vanoti mune mamwe matunhu kuvhota nekuverengwa kwemavhoti kwapera, asi vanoona nezvekurongwa kwemusangano vaEngelbert Rugege ndivo vachazivisa zvabuda musarudzo idzi.
Maprimary elections achiri kufambira mberi muHarare. Kune maconstituencies apera sarudzo akaita semabvuku tafara, Harare East constituency, kuwadzana constituency, Warren Park, Budiriro, dzivarasekwa, asi dzimwe nzvimbo vachiri kuenderera mberi.
Zvabuda musarudzo idzi zvisina kutsinirwa nevakuru vakuru vebato iri zvinoratidza kuti vamasimirembwa vakunda kumabvuku tafara, vanomira kuwadzana East amai Betty Kaseke vakundawo, vamwe vevakunda ndivadhani Derera kumufakose, vaGodfrey Gomwe kubudiriro, vaTerence Mukupe kuHarare East, vaGilbert Muponda kuWarren Park naDr Obadiah Moyo kuZengeza East. Chakadai bato reMDCT inotungamirwa navaNelson Chamisa razivisa nhengo dzebato iri dzichakwikwidza musarudzo dzePrimary idzo dzinotarisirwa kuitwa musi wa12 Chivabvu. Sachigaro webato iri muHarare vaEric Murai avo vanomirira Highfield East ndivo vega vasiri kupinda mumaprimary. Vanomirira bato iri kuHarare West muzvare Jesse Majome vachakwikwidzana namuzvare Joanna Mamombe. Kumufakose amai Susan Matsunga vachakwikwidzana naamai Sabina Tiriboi. Kumabvuku tafara vaJames Maridadi vachakwikwidzana navaJames Chitakwa. Kwozoti kukwadzana East vaCharlton Wende vasichuwati mkoi na vaurae mangwiro ndiwo vachakwikwidzana vanoona nezvesarudzo muMDC timudunhu reHarare vaIslam Samadosi vaudza Studio 7 kuti vanokurudzira kuti vadomwa ava vataurirane uye kana vakawirirana hapazoitwe sarudzo.
Saka kana tichinge takuziva munhu ari kumirira ZANU-PF, isu totaurirana kuti pautatu hwedu ari kukwidza takamirira, for example, Warren Paki, ndiani angakwanisa kudya kandidheti yechii yeZANU-PF? Sezvo takaita kunational level kuti ZANU-PF yakaunza vamunangagwa, isu takagara pasi seMDC Alliance tikati ndiani anokodzera anokwanisa kudya vamunangagwa, tikabudana President Nelson Chamisa. Saka ndo zvatida kuitawo kuma districts, ndo zvatida kuitawo kuma wards kuti kandidheti yose yeZANU yaiswa ipapo, isu totsvaga munhu anodini anoikurira.
Pata vabvunza kuti vachashandisawo mapurisa here pamaprimary sezviri kuitwa neZANU-PF, vaSamadosi vati havasi kuzoita izvi sezvo vasina chivimbo nemapurisa.
Isu tine security yedu yakakwana, internal process yatiri kudini yatiri kuita tinongoiita mune zvakanaka, hatidi kufugura hapwa, nokuti dzimwe nguva tikazoda kudana mapurisa vanogona kunge vasingatifarini vozonyara zvisiri izvo, tinogona kupindwa, iyaya munoti infiltration nemuchirungu. Saka zvinhu zvedu zvakarongeka.
Zvichabuda musarudzo dzemaprimary eZANU-PF zvinotarisirwa kuziviswa mangwana kana kuswera mangwana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Tichiri panyaya yesarudzo dzeZANU-PF, kunyange hazvo kuziviswa kwezvabuda musarudzo kune dzimwe nzvimbo dzakaitwa sarudzo nezuro kwanonoka, vamwe vakakunda pasarudzo dzemakanzura Masvingo nhasi vaswera votopemberera vachimirira kuti vazoshevedzerwa zviri pamutemo. Mutoro wedu enhau Gandri Maramba anotipa nyaya inotevera.
Mudhorobha reMasvingo, mamwe mawadha akakwanisa kuita sarudzo nezuru akaita sekuwadhi 4 kwasera kune mhururu nemuridzo, vatsigiri vachipemberera kukunda kwavatavara mudukuti. Asi kune vamwe vaikwikwidza kupinda muparamende havasati vaziva sezvo mamwe mawadhi azotanga kuvhoteswa nhasi uye achipedzwa na6 manheru. Vamudukuti vati kunyange hazvo vakamirira kuzoudzwa zviri pamutemo, zviverengwa zvepaivhoterwa muwadhi mavo zvanamirwa pano zvaratidza kuti vakunda uye vari kufara nazvo.
Takwanisa kuita mavhoti anosvika 431, vanoteverawo vachita 42, 21 ne22 ne12. Asi tachiita zvinhu zvomba medu, takuchibatana pachi pamwe vanhu vese vemuwadhi 4 vanga vachikondesa navo, tobatana toita chinhu chimwe chete kuti tisimudzire wadhi yedu. Shungu dzedu ndedzokugadzira wadhi yedu kuti ive neutungamiriri hunobva muwadhi yedu, ichisimudzira madevelopments ese achange achiitika imomo takabatana.
Asi kune dzimwe nzvimbo, Mbonga Mupopoto nekunetsana kwaenderera mberi nhasi, vanokwikwidzana vachipomerana mhosva dzekubira musarudzo kubudikidza nekubviswa kwevatsigiri vavo mubhuku rekuvhota. Kuti Red South, vanokwikwidza vatatu pachigaro cheparamende nemakanzura 10 nemasere vakabuda musarudzo nezuro vakasiya munhu mumwe chete achizvikwikwidza. VaDarlington Chiwa, vaFrancis Moyo navaNomen Sharara vakabuda musarudzo vakanyorera utungamiri hwesarudzo uye mutungamiri webato ravo vaEmerson Munangagwa gwaro renyunyuto vachiti sarudzo idzi dzitangwe. VaMoyo navaChiwa vanoti vafarai musika vanhu vavaida kukwidzana navo vakabvisa mazita evatsigiri vavo mugwaro rekuvhotesa, izvo zvakaita kuti vabude musarudzo idzi.
Inini ndaita pull out because vanhu vangu vange vandichindisapota vose vakashayikwa maregistri mavhotasiro emasels. That means verification yakaitwa nemamanagers imwe kandi ndo zvaiva paground, like munhu anonzi Munduru ndiye akaita verification exercise yechiegu west, and we complained hapana akada kuti varamba vachingoita election ngaindre aringoita ruhanda. Taisa petition yedu kumusangano kuti first track redu vaidimunangagwa vazive kuti ndo nhunha dzatinadzo kuno kuchiredzi west. Kana ivo vaita vedict yavo vakapa decision yavo ndo yatinoteedzera iyo.
VaChiwa vanoti vakabuda mumakwikwi aya nekuti chero ivo zita ravo rakabviswa mugwaro rekuvhotesa zvekuti vakange vasingakwanisi kuzvivhotera.
Mavhotasiro acho ese akakombainiwa ne1 candidate and paitwa verification vaitoedita vachibisa n1 unenge achionekwa kuti zisapota wekandidate siriyo yaibviswa. So it was like kuenda kuelection yemunhu because vanhu vanongonovhota ndio vanofanira kumusapota chete, vasinga musapoti vese vakabviswa from their voters roll, including smart thing kan mananga ma, 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 ma candidates acho takabiswa pamavoters roll. Saka unoenda kuelection nekuti you cannot even vote for yourself.
Mapurisa nhasi azoshevedzwa kudzinga vatsigiri vevatatu ava nemakanzura gumi nemasere varatidzira mudhorobha rechiredzi vachida kusarudzo idzi dzimiswe nekuti vamusikavanhu vakange vomhanya mujaho uyu voga. Kune dzimwe nzvimbo dzekuzaka central neeast vatsigiri vezanupf varatidzirawo mushure mekushayikwa kwemazita eva vaitsigira mukukwikwidza kwezvigaro zvemakanzuru. Kugutu East sarudzo dzazoenderera mberi nhasi mushure mekunge dzakanonoka kutanga nezuro uye vanokwikwidzana amai Beta Chikwama navamafias Mulambo vakambobatana pahuro vachipokana panyaya dzevanovhota. Pakaita mhirizhonga pabhasira mushure mekunge mumwe aikwikwidza ukanzuru kuward 17 mugutu East vanhamo Tagarirofa vakarohwa navakennedy Jongwe vachipomerwa mhosva yekukwidza baba munini vavo vamartin Jongwe. Vatagarirofa vakamhanara nyaya iyi pabhasira police station vakazoendeswa Gutu Mission Hospital kunorapwa. Zvichakadaro vatungamiri vesarudzo dzanupf Masvingo vati vachadaidzira zvabuda musarudzo kubva kumatunhu ose nhasi manheru vachiita zvishoma nezvishoma. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Godonho remachannelland west, sarudzo dzeprimary rebato rezanupf dzakaitwa nezuro dzinodzi dzichadzokororwa munzvimbo dzinoti Chinoi, Makonde nezvimba North nekuda kwekusafambiswa zvakanaka kwesarudzo idzi. Atachigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nhengo dzebato rezanupf dzakakundwa musarudzo dzemaprimary nezuro dzaswera dziri pamahofisi ebato iri dzichida kuti sarudzo idzi dzidzokororwe dzichiti hadzina kufambiswa zvakanaka. Nhengo idzi idzo dzanga dzichidarika zana dzinoti sarudzo yanezuro yainge yakazara nechitsotsi chinosanganisira kuvhotesa vanhu vasiri venzvimbo dzavo, kusanyorwa kwemazita evanhu vari musarudzo pamapepa anovhoterwa, kushishidzirwa kwenhengo dzinenge dzichida kuvhota uye kupa nhengo dzinenge dzichida kuvhota zvekudya panzvimbo dzaivhoterwa. Nhengo iri kutungamirira kumizareti mudunhu rematonaland west vasidini Nyanungo vazotaurira vanhu vanga vakaungana pamahofisi ebato rezanupf kuti zvitemo zvavo zvanzwikwa nekudaro sarudzo idzi dzichaitwa musi uchaziviswa. Vanyanungo varamba kusiya bhachi padare vachiti havasi kudzokorora sarudzo asi inzvimbo dzanga dzisina kupera sarudzo uye dzine zvakakanganisika zvishoma. Vanyanungo vati kubva nhasi kusvika nechitatu nhengo dzinofanirwa kuwirira pamazita evanhu vanofanirwa kuvhota uye kuti magwaro ekuvhota kana kuti voters roll ari kushandiswa ndiwo here ane bazi ravo. Muchinoi mazita enhengo dzaifungidzirwa kuti ndidzo dzingangokunda musarudzo vatomi Mwanza navalasi Sauramba ainge asiri pamapepa aivhoterwa. Imwe nhengo yezanupf vacosmas chaitezvi avo vainyuririra vamwanza panzvimbo yaivhoterwa muward 3 vanoti zvinoshamisa kuti dzimwe nhengo dzechichena savarei cheni vasina zvigaro vanokuwanikwa mazita avo ari pamagwaro anovhoterwa.
Asuzanawe rein ari musero bhasiaizo kune vafrance rein murungu chaasi musero iye pachakatadzwa kuzivhotera asi arionekwa ari ndiye anobuda pashiti Mwanza woenda kuseri kunyorwa nepeni.
Imwe nhengo yebato rezanupf yakakundwa isina kuda kudomwa nezita inoti munhu akamukunda akatora vanhu vekune dzimwe nzvimbo kuti vavhote muwadhi mavo. Nhengo iyi inoti vanhu vakazovhota pasviba vamwe vanhu vakadzokera kumba sezvo mapepa ekuvhota akanonoka kuuya.
She was busing people kukambonzwa election ngaabvarwe vanhu vekuprovhinsi vakabhadharwa mari vakuti ngazviitwe vanhu vanga vaenda. And nobody, not even one single person from the world supported it.
Vachaitezvi vanoti sarudzo dzemaprimary dzaiitwa zvinenge zviri nani munguva yevaimbove mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe.
Ukapasikizukuro waka dzakawo makatoperedzi muzapepeka ngerezvi apo vanhu vanotiri majini kwangu wadi hatongokanzira.
Kuzvimba North zvinonzi vanhu vakazovhota usiku vamwe vaenda kumba. Amai Marian Chombo mumwe wevaikwikwidza vanoti havana kufara nezvakaitwa uye vanyora tsamba yenyunyuto iyo vasiya kumahofisi eprovhinsi muchinoi. Amai Chombo vanoti vave kufara nedanho ratorwa nemusangano wezanupf rekugadzirisa zvisina kufamba zvakanaka. Dzimwe nzvimbo dzakaita senotoni dziri kuitwa sarudzo nhasi sezvo nezuro mapepa akasvika kwasviba. chipanga mazano chemutungamiri wenyika vaChristopher Mutsvangwa vachatsatsurana nemudzimai wegurukota rezvematunhu mudunhu rematonaland wave vawevesta shamu amai constance shamu namuzvina bhizinisi valengton mutendereki dzimwe nhengo dzinoti nzvimbo dzakawanda dzichadzokororwa sarudzo sezvo kwakawanda kusina kuitwa sarudzo dzakachena ndakamirira studio 7 muchinoi ndini ata chigoriwa
tomboenda kumanikaland kune mutoro wedu wenhau loida mumwoyo kuti tinzwewo kuti sarudzo dzezanu pf mapuraimari dzafambawo sei ikoko
nzvimbo zhinji dzashanyirwa nestudio 7 nhasi sarudzo dzange dzisati dzatanga paine makakatanwa ekuti nhengo dzezanu pf dzinobvumirwa kuvhota pawadhi dzinenge dzakaita sei dzimwe nzvimbo zvakare dzange dzisati dzave nemapepa anoshandiswa pakuvhota kwacho kuchikanga danga mvura kuward 17 uko kune nhengo sere dziri kuda hukanzura vanhu vange vangori panzvimbo inozivikanwa kuti muonde pasina chiri kufamba kubva mangwanani vanhu ava vakaswera zvakare vakamirira nezuro pasina zvakaitwa nenyaya yemapopoto emavhotero evanhu nhengo sere idzi dziri kukwidza dzinosanganisira vadadirai mutasa vaben moyo vatondirai nengome vadhani rusinga amai elizabeth nyatoti amai cecilia razerera vainocend chidhuma navaishe anesu ziteya vazhinji vange vauya kuzovhota vange vari kuchema nenyaya yekuswera muzuva nenzara vakangomirira kuti vavhote asi pasina chiri kufamba vanga vari kuchemawo nenyaya yekushaya nzvimbo dzekuti vazvibatsire amai Rebecca Ziweya mugari wemumusha wehobos kwamutare avo vaswera zvakare nhasi vari pamutsetse
gumbura pakuti nezuro takaswera panapa nenzara kubva makuseni kusvikira na7 ngoroko tiri panapa chekudya hapana hapana matoilets hapana chakabuda nhasi takangogara semaonero amuri kuita aya kumbata sosiya wana zvinhu zvacho hazvitsarukani zvakamboita sei tiriwo vanhu vakuru tasiya mhuri kumba tongoswerera here saka zvinopera rini ndapedzamutoa
amai Cleopatra Mangezi vanoti vanorwadzikana nekugarira guyosembwa vachisiya mabasa avo akakosha kudzimba dzavo
kubvira nezuro kuma5 tiri panapa kusuka manheru kusuka ma7 o'clock tangomira kusukuserizoro similoko simile kwava simelela kuti sivhote kuvhota kwangu kuna kuyala hangazi kuhlupani havanya mapepa angukona kuti vakula havanya kuti avhotiwe into dzakona zonge zviyahlupa njova ndandibona kuna matoileti akuna manzi ndlala loko sisuke kuseni ngama5 kuzofiyele kukatesi sesilambile kwapa ngendlela sesicina sesiphongwa madrinko ngonoko siyabonga
asi imwe nhengo yezanu pf amai Barbara Rigomeka avo vanga vari panzvimbo yekuvhotera nhasi vaudza studio 7 kuti kunonoka kuri kuitwa kuvhotesa zvinenge zvine chinangwa chekuda kubiridzira sarudzo idzi sezvo pari kuvhoterwa pacho pasina chiedza kana kwazove nerima
dileyi ine yekuti vanhu vaore mwoyo vaise kandidheti yevaruda ino manje isusu tiri pana hapana kwatiri kuenda ba svikataisiwo munhu wedu wetiruda
amai Lina Mutetwa vanoti vachangorindira chete kusvikira vadzadzikisa chinangwa chavo chekuvhota
akakuda kuti tisaise kandidheti yatiri kuda anhu ngavaine mapepazi tiite zviripo because izvezvi anhu azhinji apera kudzokera nyange akaine mapepazi anovhota acho ndianani because pana anhu ashoma isusu tine kandidheti yeu tiriwo yatiri kuda tiri kuda mupfumi tine kandidheti yedu yatiri kuda isiri mupfumi
vatawanda mukodza ndivo sachigaro wechidiki mubato rezanu pf kudunhu remanikaland uye ndivo mukuru ari kuona nezvekufambiswa kwesarudzo dzemapuraimari mubato iri studio 7 haina kukwanisa kutaura navamukodza kuti tinzwe kuti kunonoka kuitwa kwesarudzo idzi kuri kukonzerwa nei sarudzo idzi dziri kuitwa kumawodhi 10 nemasere emuguta ndakamirira studio 7 mamutare ndine loida mumoyo
chirongwa chestudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muzimbabwe mazuva ose munokwanisa kunzwa studio 7 na6am muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-7270 ne13630 shortwave uye na7pm mazuva ose pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 pashortwave musakanganwe live talk kubva musi wemuvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909am 4930-6040 ne15460 pashortwave pindai muchirongwa chelive talk nekutifonera panhamba dzinoti
001-202-465-0318. Namba idzi zvakare 001-202-465-0318. Tinotepenyurawo chirongwa chedu paFacebook cheLet's Talk. Ngatikurukurei musi wechipiri nemusi wechina kubva nguva dza 4 PM kusvika 5 PM, musi wechishanu kubva na 4:45 PM kusvika na 5:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Nyanzvi mune zvekurapa dzinoti kurimwa kwembanje kuti ishandiswe semushonga wekurapa zvirwere zvakasiyana siyana idanho rakanaka zvikuru uye zvichabatsira vanobika mapiritsi nemishonga. Mutoro wedu enhau Patricia Mudadigwa anotipa nyaya inotevera.
Munyori musangano reZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, Dr. Evans Mastara, vaudza Studio 7 kuti Zimbabwe yange yakatosaririra shure sezvo dzimwe nyika dzichirima mbanje yekushandisa mukurapa. Dr. Mastara vanoti mumbanje mune zvinotorwa zvinorapa zvinhu zvakadai semarwadzo, vanhu vasina chido nekudya pamwe chete nenhuta. Vanoti mbanje dzinenge dzabikwa idzi kana kuti processed nechirungu ndoo chete dzinoshanda kurapa. Dr. Masitara vapa yambiro kune veruzhinji kuti chero zvazvo mbanje dzichirapa, mbanje dzekuputa kana kudya dzine njodzi. Vanoti kuputa mbanje kunokonzera kukanganisika kwepfungwa.
Mbanje dzekuputa kana kudya dzinenge dzisina kuprosesiwa semedicinal marijuana iyi, saka dziya dziri dangerous. Mbanje dzinogona kukonzera kuti munhu urasikirwe nenjere pamusoro pezvimwe zvakadai dai.
Studio 7 yataurawo nesangano reZimbabwe National Traditional Healers Association NATA, avo vanoti vange vagara vachishandisa mbanje mumabasa ekurapa. Vanoona nezvezvirongwa zvedzidziso musangano iri vaPrince Mutandi, vanozivikanwa nezita rekuti Sekuru Sibanda vachigara kumufa kose, vaudze Studio 7 kuti vanoshandisa mbanje kurapa zvirwere zvakadai sebuka, asma, kubvisa mamepo pamwepo nekudzinga munyama.
Mushonga unorapiswa ingaa kana buka, mushonga unorapiswa asma, mushonga unorapiswa zvemamhepo une basa rakakosha sterik mutsika dzedu dzechiwanhu. Saka titori kuti ifodya tingati zvinhu zvakaita sezvidhoma zvevaro izviya inobvisa mweya yacho nayetsvina inouraya zvidhoma. Mbanje mushonga unoisa mamhepo, unobisa minyama, unobisa minyama iyo mbanje iyoya mashandiro ainoita.
Sekuru Mutandi vaudzawo Studio 7 kuti mbanje inopawo simba pabonde.
Yazi pabonde inobatsira chose, inotovandudza simba repabonde iyo mbanje iyoya.
VaMutandi vati kusangano ravo reZinata mbanje inongoshandiswa mune zvekurapa uye havakurudziri kuti iputwe. Imwe n'anga yada nekuzivikanwa nezita rekuti Sekuru Siwela vaudzawo Studio 7 kuti kazhinji vanoshandisa mbanje kupfungaidzira varwere kana kuti vageze nayo.
Ndinoiona kuti mbanje inoshanda mushonga wakakosha chaiko, pakuti munhu chaiye akanga arova nezvivanda, arova nezvidhoma, mukamupfungaidzira mukamugezesa nayo, zvinokwanisa kunge zvichitaramuka zvichisuduruka pamunhu iyeye, motoona kuti utano hwemunhu wanga wakutokanganiswa neuroyu hwatoshanduka, wakutoona munhu akutokwanisawo kutaura kana anga arohwa zvekuvhura maziso kana kusavhura maziso, wakutoona munhu akutokwanisa kunge achiita upenyu hwake hwakanaka. Uyezve mbanje chaiye kuipfungaidzira padzimba kamudzimba umu munenge musingarariki zvakanaka, kunyanya nzvimbo dzine vanofamba usiku vachiita mabasa veuroyi, maipfungaidzira makasanganisa kana nebute chairo, munotokwanisa kunge muchirara zvakanaka. Ndo chandinoona chakakoshera mbanje nekurapa zvirwere zvakasiyana. Kana mudumbu chaimo inobatsira wani.
Kuburikidza nemutemo weStatutory Instrument 62 of 2018, Dangerous Drugs, Production of Cannabis for Medicinal and Scientific Use Regulations, hurumende yakabvumidza kurimwa kwembanje yekushandisa mukurapa. Mukuchengetedza kuti isashandiswe zvisizvo, gurukota rezveutano ndo rinenge richipa marezinesi ekurima, uye rezinesi iri rinoda mari inosvika zviuru makumi mashanu zvemadhora. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Munhau dzemitambo. Boka renhabvu rePremier Soccer League rinonzi riri kunyunyuta zvikuru nekukwira kwemhirizhonga mumitambo yenhabvu. Michael Kariati anotiudza kuti zviri kufamba sei.
Mutauriri wePremier Soccer League Mzvare Kudzaibare vanoti vePSO vari kushishikana nemhirizhonga yakaitika mukupera kwesvondo pamitambo yaive pakati peCapes United neNitrat kuAscott Stadium nemumwe pakati pengezvi Platinum Stars neHighlanders kuBaobab Stadium. Gwaro rabva kuPremier Soccer League rinoti vateveri venhabvu vanofarira kuzvibata vachiziva kuti nhabvu mutambo zvekuti chikwata chavo chinokundwa kukunda kana kuita mangange. Muzvare Bare vanoti sangano ravo rakamirira kunzwa zvakaitika kubva kune vabati vepembe vemutambo weCapes United Nichrat vasati vapa chisungo chavo pamutambo uyu. Mutambo uyu wakambomiswa kwemaminitsi mapfumbamwe apo vatsigiri venhabvu vakarwisana vamwe vacho vachikanda zvinokuvadza munhandare. Zvichakadaro chikwata chiri kutungamira makundano eLeague aya chengezi Platinum Stars chawedzera utungamiri hwacho chiri pamusoro petakura yeLeague. Chikwata ichi icho chaive chakatungamira nemapoints maviri svondo rapera chave pamusoro nemapoints mashanu mushure mekurova Highlanders iyo vaikwikwidzana nayo kuenda panhongonya. Pari zvino madamburo yapinda pamapoints makumi maviri nemaviri mapoints mashanu pamusoro peFC Platinum iyo yakanorova Mutare City Rovers 1-0 Highlanders ichiramba iri pachinzvimbo chechitatu zvichitevera kukundwa 1-0 kwayakaitwa muBaobab Stadium. Highlanders neFC Platinum dzakaenzana pamapoints gumi nemanomwe. Triangle iyo iri kuti rimwe zuva yamuka chibhebhenenga rimwe zuva yanaiwa nemvura ndiyo iri kutevera iri pachinzvimbo chechina nemapoints gumi nematanhatu. Murairidzi wengezi Platinum Stars Tonderai Ndiraya anoti havasi kudzokera shure nepavakamira pari zvino.
Tira kuramba tichingoenda mberi, ticharamba tichishanda zvine simba kusimudzira patiri nhasi kuti tiende mberi, kuti tirambe tichingoenda mberi.
Asi murairidzi weDynamos Lloyd Mtasa anofunga kuti chikwata chake chichirimowo mukurwira mukombe uyu mushure mekutora mapoints ese matatu ekutanga emwaka uno nekurova Blue City 2-1 Murufaro Stadium nezuro.
Tichirimo mukukwikwidza patinobvuma kuti zvaramba ndopekuti tinenge tichiona kuti kunyange tikawina mitambo yasara hatisvike pane vamwe.
Dynamos yakwira chinhanho chimwe chete kubva payaive svondo rapera zvekuti yave pachinzvimbo chechitatu kubva pasi pasi asi mapoints gumi nematanhatu pasi pengezi Platinum Stars. Dynamos ine mapoints maviri pamusoro peBlue City neZPC Kariba idzo dzine mapoints mana asi Dynamos yacho ine points imwe chete pasi peYada. Capes United iyo yakatora mukombe uyu muna 2016 yave pachinhano chechishanu nekurova Nichrat 4-3 vachiteverwa neChicken Inn iyo yakatorawo mukombe weLeague uyu muna 2015. Chicken Inn yave nemapoints gumi nematatu mapoints maviri pasi peCapes United. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Vateereri, musakanganwa chirongwa chedu cheLive Talk, apo tiri kutarisa nezvedanho rehurumende rekubvumidza kurimwa kwembanje kuti ishandiswe semushonga wekurapa zvirwere zvakasiyana-siyana. Zvongo yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Sarudzo dzekutsvaga vachamirira bato rezanupf muHarare idzo dzakatanga zvisina kurongeka nezuro dzave kutarisirwa kupera mangwana, uye zvabuda musarudzo idzi mune mamwe matunhu zvisati zvatsinirwa nebato iri zvinoratidza kuti vamwe vanga vari vamiriri vakundwa. Kunyanga hazo kuziviswa uko zvabuda musarudzo kune dzimwe nzvimbo dzaitwa sarudzo kumasvingo kwanonoka. Vamwe vakakunda pasarudzo dzemakanzura vanonzi vaswera vachipembera. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soko isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, sela mugela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Lichana njani mtwakazo muhle olamukela emweni ngenjabulo ngomvulo mhlaka 30 kumabasa 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
so ngokubona kwami yi-political culture esikhona kuzanu PF ekuthi igcwele ngobudlwangudlwangu, igcwele nge-corruption and igcwele ngobusela lobuciko. So asonto entsha, into ezahlala isenzakala kuzanu PF ngoba bavele bona i-culture abayi-adopt.
Ukhetho lwabazamela ibandla lezanu PF olwalumele lwenziwe izolo kwezinye indawo lugcine lusenziwa namhla kule mbiko yokuthi ilube lodlakela kanye lokuqilivezela.
Sizwa sekakudana okukhulu sibili nxa sisizwa kuthiwa i-inspection iyi-10 days kuphela, ngoba isikhathi lesi silutshwane, abantu baningi, abanye baya bengenelisa ukuthi bathole isikhathi sokuthi bahambe bayecheck-a ukuthi amabizo abakhona yini ku-voters roll.
Ikomishini ebona ngezokhetho, iZimbabwe Electoral Commission, yethula umbiko isazisa abantu ukuba sebekhululekile ukuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll. Incwadi kwezempilakahle zamukele ngenjabulo ukuvunyelwa kokulinywa lokubhenywa kwembanje nguhulumende yilabo abagulayo ababe bethwe kumele bazibheme ngodokotela. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ukhetho lwabazamela ibandla lezanu PF olwalumele lwenziwe izolo lugcine lusenziwa namuhla kule mbiko yokuthi lube lodlakela kanye lokuqilivezela kwezinye indawo. Esigabeni seGweru Vungu, umsekeli kamgcinisihlalo wenhlanganiso yenguqu elizweni ezifa umnumzana Omega Spanda unqobe kukhetho lwama-primaries lolu. Njalo unqobe obengummeli walesi sigaba edalela eParliamente umnumzana Josephat Madubeko. Kukhetho lwebandla lezanu PF lama primaries lolu, uGibson Pepe uyalandisa.
EGogwe kubikwa kubanjwe ilunga lezanu PF lilamaphepha asevotiwe azinkulungwane ezilitshumi lanhlanu 15,000, bese kusithi endaweni eziningi udlakela belubangela ukuswelakala kwamabizo amalunga anikwa imvumo yokuma kukhetho lolu. I-ZANU PF yona ayikakhulumi ngalolu daba, njalo impumela esasekhona ayikakhitshwa yileli bandla. Omela ikhuwazana East edayela iParliamente unkosikazi Betty Kaseke, umnumzana Thinashe Maduza owekhambuzuma, umnumzana Terence Mkhupe oyeHarare East, umnumzana Godfrey Gomo owobuliriro, uDani Derera oyimfakoza lomnumzana Obadaya Moyo owesizengeza West, bonke babiwa benqobile. Ingcishi yezombusazi umnumzana Pride Mkhono ude udlakela lolu lutshengisa ukuthi iZANU PF njengebandla selisifa ngenxa yokungenisa amasosha embusweni wabo. Njalo lokhu kungaba lithuba likamnumzana Nelson Chamisa okukhelela i-MDC Alliance ukuthi enqobe kukhetho lolonyaka.
Udlakele silibone lisenzakala kuma-primary elections eZANU PF litshengisela ukuthi hatshi iZANU PF isiphelile, sokukhanya sokuphuma egcini ukuthi hatshi sokuyinto yamasosha. Njalo amasosha akakwazi ukuthi ipolitiki yabantu yenziwa kanjani, yikho kugcwele udlakela lokungazwani esibona kusenzakala lokhu.
unobhala jikelele wenhlanganiso yezifundi zemalokishini eyeZimbabwe National Students Union zinaso umnumzana Ashley Funye uthi okwenzakele kuZanu PF akumangalisi.
So corruption isiphakathi singenile emabhonzweni yazihlalela, that's why libona ukuthi baphuzile uhambisa amabhaloti bayenze massive vote buying. Konke lokhu kubangelwa yikuthi inhlanzi iqalisa ukubola ekhanda, so ikhanda lakhona eliyile elikhokhelayo kusho ukuthi yili the root causer, yikho lapho kuqala kule nhlonse yendaba. So ngokubona kwami yi-political culture esikhona kuZanu PF ekuthi igcwele ngobudlwangudlwangu, igcwele nge-corruption and igcwele ngobusela lobucili. So asontenja into ezahlalisa nzakala kuZanu PF ngoba bavele bona yi-culture bayi-adopt.
Enye ingcitshi ezombusazwe umnumzana uSalos Siziba uthe iZanu PF yehluleke ukuba lokhetho olokuthula olungena kugcili ngoba bengabantu abajayelwe inkohlakalo lobugcili. Ethi okunye okubuhlungu ukuthi amasosha namapolisa asetshengise iZanu PF ukuthi aphakathi kwalolu khetho.
Oqala sifunda ukuthi kuzaba nzima ukuthi ama-elections olonyaka abe free njalo abe fair. Number 2 sifunda ukuthi kuzaba nzima ukuthi kuswelakale ke udlakela e-violence ijikelele kuma-elections. Why ngisitsho njalo? Oqala uzabona ukuthi ama-elections eZanu PF ebe monitor ngamapolisa. So kutshengisa ukuthi akula mehluko ngaphakathi kweZanu laphakathi kwelizwe okuthiwa yi-state. Okwesibili njalo uzabona ukuthi uviolence ibinenga kakhulu. Okwesithathu uzabona indaba abathi ukuphuza kokubuya kwamabhaloti kuma polling station achiyechiyeneyo, lokhu okuyizinto lezo ezingu-3 yizo ezizabonakala kuma-elections.
Ukhetho lwama-primaries olweZanu PF bekumele lwenzwe ngensonto kwehlula ngemva kokuswelakala kwamabizo emaphepheni okhetho. Kwasekuthi ukhetho lolu lwenziwa namhlanje kodwa kwenzakala amaphutha kwezinye izindawo. I-MDCT ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa yona yethule amabizo abasakhulayo abazangena kukhetho lwama-primaries abahlanganisela umgcinisihlalo webandla labasakhulayo umnumzana Hepmore Chitsiba ongancintiswanga e-Highfield, bese kusithi osakhulayo uJoana Mamombe uzancintisana loJesse Majomi eHarare West, uJames Maridat encintisane loJames Sidakwa eMavuku. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bhebhe.
Ikomishini ebona ngezokhetho iZimbabwe Electoral Commission siyethule umbiko okwazisa abantu ukuba sebekhululekile ukuyahlola amabizo abo kuluhlu lwe-voters roll. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Ikomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission ithi amalungiselelo okhetho lonyaka asefike esibangeni esiphezulu. Abenzeki bethule umbiko okhuthaza abantu ukuba labo ababhalisela ukuvota ngaphansi kohlelo lwe-BVR bayehlola amabizo abo kuluhlu lwabalelungelo lokuvota. Izeki izakhupha uluhlu lwabazavota kusukela mhla zilitshumi lasificamunwemunye 19 kwenkwezi kusiya mhla zingamatshumi amabili lasificamunwemunye 29 kwenkwezi, kulandelwa isisekelo sombuso welizwe ngezokhetho uSection 21 we-Electoral Act usahluko 213. UZulu owabhalisela ukuvota wamukele ngokusola okukhulu amalanga alitshumi ahlelwe yizek bethi malutshwana. Unkosikazi Nomhla Nyoni ngomunye osole amalanga alitshumi.
Sizasizwa kudala okukhulu sibili nxa sisizwa kuthiwa i-inspection iyi-10 days kuphela, ngoba isikhathi lesi silutshwane, abantu baningi, abanye babe ngenelisa ukuthi bathole isikhathi sokuthi bahambe baye-check ukuthi amabizo abakhona yini ku-voters roll.
Evumelana lonyoni, unkosikazi Nonjabulo Mguni uthi bakhona ababhalisela ukuvota abaphandle kwelizwe, ngakho kuzakuba nzima ukuba baze ngesikhathi esifitshane kangaka bezohlola.
Amalanga la esiwaphiweyo ukuthi se-inspector amabizo ethu ku-voters registration malutshwane kakhulu ngakho uzathola ukuthi thina abanye siyabe sisemsebenzini asitholi isikhathi sokuthi nxa sichayisa siye inspector ukuthi amabizo ethu akhona yini silezihlobo futhi njalo abarejistayo basuka bangaphandle kwelizwe ngakho i-10 days lezi ezifakiweyo zilutshwana kakhulu ukuthi baphenduke babuye bazoyi-inspect ukuthi amabizo abo akhona yini.
Umnumzana Brian Moyo, omunye owababhalisela ukuvota, uchaze ukuba isikhathi esihleliweyo asihambelani lesikhathi esathathwa yi-ZEC ibhalisela abantu ukuba bayevota, ecela ukuba i-ZEC yengeze amalanga okuhlola.
Ichumi kuphela lamalanga lidingakala ukuthi laba abakhangelisayo kumbe abahlolisisayo behlole ilanga lonke lobusuku konke singitsho ngibalele ukuthi ingxenye kuzadingakala ukuthi 24-hour service. Ngaphandle kwalokho mbona nganayo imalutshana kakhulu.
I-ZEC yazise njalo ukuthi labo abalezihlobo zabo ezithe zabhubha ngemva kokubhalisela ukuvota bazebikela i-ZEC bakhutshwe kuluhlu lwababhalisela ukuvota. Kulabo ababhalisele ukuvota kundawo ezithile kodwa sebefuna ukuntshintsha indawo balakho ukuya e-ZEC bayeguqula kodwa kufunakala ugwalo lwekheli lwalapho asebefuna ukuyavotela khona. Ngemva kohlelo lokuhlola amabizo kuluhlu lwabazavota ngaphansi kwe-BVR, i-ZEC ichaze ukuba izaphuma loluhlu oluyilo oluzasebenza mhla welanga lokhetho. Abantu bazahlola amagama abo kundawo zokuvotela ezizakhutshwa kumaphephandaba, kumabonakude kanye nebulenjini be-ZEC. Ngimele iStudio 7 kobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Yebo, mthwakazi omuhle. Belikwazi na ukuthi umsakazo weStudio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lingaqhutshwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama. Umagagasi athi 909 medium wave 4930 6040 la ku 15460 kHz ku shortwave. Lingaqhutshwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolesithathu langolesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm. Lilakho njalo ukusixhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318. Ngenani njalo la ku Facebook ngukhasi lethu ele VOA Ndebele.
Icele le-MDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namuhla licele umthethwandaba we-Supreme Court ukuthi ulahle isinqumo se-High Court esokuthi icele leli kalilalungelo lokuvimba icele likaNkosazana Thokozani Khuphe ukusebenzisa ibizo lebandla leli lempawu zalo. I-High Court inqume ngeviki edlule kobulawayo ukuthi icele likaChamisa lelikaMakhuphe ayalingana ngoba engakehlulelwa ukuthi icele elisemthethweni elimele lisebenzise ibizo le-MDCT liphi. Kodwa icele likaChamisa liyakuphikisa lokhu lisithi umahluli we-High Court waphambanisa. Yikho nje likweze udaba lolu e-Supreme Court namuhla. Sixoxele egqwetha elimela icele likaChamisa umnumzana Thabani Mpofu wachasisa okuningi ngenyathelo labo.
I-MDCT ethunganyelwa ngu-advocate uNelson Chamisa isikhweza udaba lwayo emthethwandaba omkhulu we-Supreme Court yakho lona ngokuphathwa okwenza udaba yinkantolo enkulu e-High Court ekobulawayo. Kule nto ezi-very technical ezahluzwa phambi komthethwandaba we-Supreme Court, kodwa into ekhanya iyinkulu kakhulu ludaba olokuthi umama uThokozani Khuphe isistu part ye-MDCT yini kumbe naye sele political party yakhe eseceleni ekushiyana le-MDCT kusuka njalo unalo yini ilungelo elokuthi ayalisebenzisa impahla ibizo ele-MDCT. So indaba ezahluzwa ngeleyo umthatha ndaba omkhulu we Supreme Court.
Elithi njalo umahluleli we High Court wagijimela ukuthetha udaba elalingaluhambisanga kuye. Echiya udaba olumqoka elalilufake phambi kwakhe. Kungani lisitsho njalo?
Limqoto lelo esikhulumayo sithi iMPCT ize ilethe udaba lwayo enkantolo enkulu yeHigh Court koBulawayo. Umama ukhuphe ubaba uBeth Kutu, ubaba waBeth Miko Bebe bakhuluma bona besithi udaba lolu kaluzange luphangise kulethweni emthethwandaba. So khonokho yikho ke okwakhulunywa enkantolo umahluleli thina sithi wayemele efaka isiphumo sakhe ephendula lowo mbuzo okuthi iMDCT yayisheshile na yaletha udaba lwayo kumbe yayiphuzile ukuletha udaba lwayo. Kodwa uma ubala isinqumo esethulwa inkantolo enkulu zakubona ukuthi kulokunye ukwahlulelwa kodaba olwalunga kave kwaphambi komahlulelo omkhulu.
Yona iSupreme Court likhangelela ukuthi iluhluze nini lolu daba?
Akasikwazi ukuthi izasipha nini idate, kodwa esikukhangeleleyo esikucelayo ukuthi iSupreme Court isheshe phanje.
Umnumzana Thabani Mpofu ligqwetha elimela icele leMDCT elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Inhlanganiso yezisebenzi iZimbabwe Congress of Trade Unions iqoqa umkhosi wokunanza ilanga lezisebenzi emhlabeni jikelele LMA Day elinanzwa kusasa. Kubika intathelizindaba yethu uMark Peter Ntambe.
Inhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU yalahlekelwa zinkulungwane lenkulungwane zamalunga ngenxa yokubhidlika komnotho okwachiya abaningi bengela misebenzi, abanye sebezisebenzela imisebenzi yezandla loba ukuthenga lokuthengisa. Umnumzana Elijah Mutemeri isiphathamandla salinhlanganiso uthi ZCTU lonyaka ikhethe indikimba eqakathekileyo ethi "We are at a crossroads, arise and organize, do not mourn."
Ithimu leyi iyasitshela ukuthi sonke kasibambaneni si-organize sikhulume ngamapolitijeni asibasebenzelayo sonke ndawonye sibuye endawonye. I-membership eningi seku-informal economy.
Umsekeli kanobhala jikelele wenhlanganiso emela izisebenzi zasemapulazini e-General Agriculture and Plantation Workers Union Gapuze, umnumzana Austin Muswere uthi amalunga abo abhekana lobunzima obuphethwe kabili.
Nani payment of wages fall out in completion of collective bargaining processes.
Bhekana lenkinga zokungabhadalwa kwekolo kunye lokungatholi ithuba lokukhulumelana nabaqashi. Ukholo i-collective bargaining esokugcina kusenza ukuba sidonse okweminyaka efika kwemithathu singezingelwanga ikholo, kodwa asidinwa siqhubekela phambili silwisa.
Uthiso kulama-union amaningi aphonguvela nje egcila abantu emapulazini ebathembisa okungekho ethatha nezimali zabo, njalo abantu asebele mfundo yaphezulu labo sebebonakala bedinga imisebenzi lasemapulazini noma iholo liphansi kangaka. Ethi noma kunjalo bayalwisa bevuselela inani lezisebenzi belwela lamalungelo abo. Unobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo uthi noma uhulumende ethembisa ukuvula amabhizimusi kuqakathekile ukuthi ananze izisebenzi ukuze lama-union elwele amalungelo ezisebenzi kakuhle.
Ama-affiliates ethu ke aloke asesekhona loba nje izinto kazimanga kakuhle, singathi kabaqinanga ngendlela ababe yiyo iminyakeni edlulileyo. Sikhangele indaba zabo ze-collective bargaining. Sibona abaningi sebehambe iminyaka ngabe emibili emithathu kungazange kube lesivumelwano ukuthi imali ingakhwezwa yini. Kanti ke yikho abakumeleleyo Union ngokunegotiate imali ngama conditions of employment.
Inhlanganiso yeGapuzi yayilesebenzi ezifika kunkulungwane ezedlula ikhulu ngezikhathi umumo welizwe ukusimo esihle. Lehlalelo nani lafika kunkulungwane ezilichumi nje kuphela kulandela ukuhluthunwa kwamapulazi eZimbabwe. Kodwa yalwisa kwagcina kusengezelelwa lelo nani lamalunga alo lafika ke kunkulungwane ezingamachumi amathathu okwamanje. Ngimele Studio 7 eHarare nguMark Peter Ntambe.
Kulife Talk lamhlanje sixoxa ngenyathelo likahulumende elokuvumela ukulinywa kwembanje lokubhenywa kwazo ngezizathu zezempilakahle. Kodwa kayisuye wonke umuntu ovunyelwayo ukuzilima. Lithiye indlebe ke kulife talk lizo kubana ngoba nabavunyelwayo njalo inhlawulo omele uyibhadale imalini ukuze uthole ilicense. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinde ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli wakwele Nigeria umnumzana Muhammadu Buhari uhlangana lomunye wakhe weMelika umnumzana Donald Trump esikodleni sakhe khonapha eWashington DC lamhlanje sikhuluma nje. UBuhari ngumkhokeli wakuqala weAfrika ukuhlangana lo Trump esikodleni sakhe eseWhite House selokhu ethethe intambo zombuso nyakenye. Izisebenzi zenhlanganiso zomhlaba eziphathisa ngoncedo ezilichumi ebezithunjwe ngeviki edlule ngabelinye lamacele alwisanayo empini yomdeni kwele South Sudan zibikwa sezikhululwe. Singeneke kudaba lwembanje insangu phela. Incwadi kwezempila kahle zithi ukuvunyelwa kokulinywa kwembanje ngohulumende linyathelo elilungileyo kakhulu njalo kuzasiza labo abalungisa imithi elapha izifo ezehlukeneyo. Kodwa incwadi lezi zithi ukusetshenziswa kwembanje lezi kwezokuzijabulisa nje kungaba yingozi. Kubika uMavis Gama.
Unobhala jikelele wenhlanganiso yabodokotela abalwela ilungelo loluntu eZimbabwe Association of Doctors for Human Rights, uDr. Evans Masitara, uthi belivele selisalele muva eZimbabwe kwezokuvunyelwa kokulinywa kwembanje njengoba amanye amazwe kade aqala ukukwenza lokho ngemva kokunanzelela ukuba ingumuthi owelapha izifo ezehlukeneyo. Lanxa uzulu weZimbabwe esemukela inyathelo likahulumende lokuvumela ukulinywa kwembanje ezosetshenziswa ukulungiswa kwemithi elizweni, ukhuthaza iziphathamandla ukuba zibeke imithetho leziqondiso ezilukhuni ukwenqabela ukusetshenziswa kwayo ngendlela engalunganga. Unkosazana Sithabile Dladla ngowesifazane osesemutsha othi ubesazi impela ukuba imbanje kungumuthi olakho ukusiza abalezifo ezijiyeneyo njalo uyalamukela ngenjabulo lelinyathelo likahulumende.
Imbanje zona ziyanceda ikakhulu ekulapheni imikhuhlane enjengabo asthma, okensa. Ngake ngathi ukuxoxa labanye ontanga bekhuluma ngama benefits awembanje inxa ukuthi abanye babesebenzisa imbanje kompani ekusebenziseni babekhuluma ukuthi yindaba beyisebenzisa. Yamanye amankazana bathi impande zembanje ungaziwomisa ubusuzihlanganisa noma levaseline liyakhulisa inwele.
Kodwa uthi kumele kubekwe imithetho elukhuni enqabela ukungasetshenziswa kuhle kwazo.
Kwelinye iside ngibona ngani akukho right isosinqumo esingathi singasithakazelela ngenxa yokuthi ontanga bona basoze basebenzisa imbanje ngokufaneleyo, bona bazayi-abuser.
Umnumzana Solomon Ndiweni wasechabalala kobulawayo uthi uyalincoma laye leli nyathelo eselithethwe nguhulumende ngoba lizosiza kakhulu ekulungisweni kwemithi eZimbabwe, lanxa yena ubengazi ukuba ingumuthi.
Into engibona ngani nxa beqinisile ukuthi imbanje ziyelapha kungabe into eqakathekileyo kakhulu, ngoba sikhangele ukuthi ilizwe lethu alila isibhedlela zila mithi ekwanileyo. Ngenye indlela into engabe lokhu engakwanisa ukuphakamisela ezempilakahle kuleli lizwe.
Akwesabelayo uNdiweni kubana uhulumende engaphetha esefaka imithetho ezokuba ngumgoqo kwezokulinywa kwalesi silimo.
Ingabonthi esingathi ama-conditions akhona ukuthi kumele be-register, kumele bebhadale imali eningi kakhulu, into engakhona ukubisela emuva inyathelo naleli thetho nguhulumende.
Umnumzana Henry Mateo uthi akalemukeli leli nyathelo elithethwe nguhulumende ebona lizokuba yingozi kuZulu.
Abantu abaningi bayakwazi ukuthi imbanje iyayenza ukuthi umuntu adakwe, so lokho ukuthi imbanje izabe ilungisa imithi, hayi lokhu akutsho lutho.
UMateo uthi akwesabayo yikuba kuzaba yiziphathamandla zikahulumende ezothola incwadi zokuzivumela ukulima imbanje.
Uhulumende wethu lapha eZimbabwe izinto vele kaziko organized, zilobugebengu phakathi. Abantu kumele bakwazi ukuthi abantu abayenzi ukuthi umthetho lo ube khona uwe ukuthi imbanje zilinywe kusemthethweni labo bafuna ukuyenza ibhizimusi.
Ngaphansi komthetho osanda kubekwa we-Statutory Instrument 62 of 2018, Dangerous Drugs, Production of Cannabis for Medicines and Scientific Use Regulations, uhulumende uvumele ukulinywa kwembanje ezosetshenziswa ukwelapha izifo ezehlukeneyo. Ukuze ingaze yasetshenziswa ngendlela engayisiyo, umphathintambo wezempilakahle nguye ozoba lamandla wokutholisa amalayisensi kulabo abafisa ukulima lesi silimo. Ofisa ukuzolima imbanje kuzomele ahlawule inkulungwane ezingamashumi amahlanu zamadola $50,000 ukuthi athole imvumo yokulima lesi silimo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Kwezemidlalo ngamafitshane, liqhubeka elitshaya eziwayo. Iqembu leNgezi Platinum kumidlalo yeCasalaga Premier Soccer League. Nangu uJoseph Njanji.
Iqembu leNgezi Platinum Stars lisele kuyilolodwa iqembu elingakanqotshwa kumidlalo yalonyaka ngemva kokuba litshayele iHighlanders nge-1 kanyanga ngomgqibelo okwempumelelo. I-Chiefs eziphezu kwengalane lile mihlomelo ngamashumi amabili lambili. Iqembu leHighlanders lithe ngokudliwa lehlalahlala endaweni yesithathu engalaneni yemihlomelo, ikanti endaweni yesibili kule qembu le-FC Platinum lona elile mihlomelo elithumi lathobamo nomunye, kuthi elebhoso linemihlomelo elithumi lesikhombisa. Ngaphansi kwengalane, iqembu leDynamos lize lenelisa ukunqoba okwakuqala kumidlalo yalonyaka lapho litshaya leBulawayo City nge-2-1 ngesonto, okuyimpumela eyenze ukuba liphakame kancane engalaneni yemihlomelo liyehlala endaweni yesithathu nxa usuka emsileni. Iqembu leBulawayo City lihlezi endaweni yesibili nxa usuka ngaphansi lile mihlomelo emine, okulinani eliphethwe liqembu leZPC Kariba okuyilo elijeke amanye wonke engalaneni yemihlomelo. Intatheli zindawo ezemidlalo uNeshi Mgogoyarira uthi kusasemasinya ukuba kucace uba kungaphi okuyawela khona indulo xa kuxaku ekupheleni kwemidlalo yalo nyaka.
Khangele iCasalaga Premier Soccer League inanzelele ukuthi hawu lokhu kugiqwana khonaphana akukakhanyi ukuthi kusuka ngaphi kusiya ngaphi. Njalo singathi singananzelela phansi khonaphana iqembu leDynamos liyenelisile lawo ukuthi lithole ukuwina umdlalo wabo wokuqala betshaya iqembu leBulawayo City, kutshengisela ukubana hayi isizini yethu le isiyaphela akukakhanyi ukuthi kuyabe kume ngaphi.
Imidlalo yesigaba seCasi Premier Soccer League iqhubekela phambili kusasa lapho iqembu leFC Platinum elizadlala khona lele Black Rhinos eMandava.
Siyabonga Tshahale Zansi ukuziphetha ezosuku isikhangele ebezihamba phambili. Ukhetho lwabazamela ibandla leZANU-PF olwalumele lwenziwe izolo lugcine lusenziwa namhla kule mbiko yokuthi kube lodlakela kanye lokuqilibezela. Icele leMDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa namhla licele umthethwandaba weSupreme Court ukuthi ulahle isinqumo seHigh Court esokuthi kalilalungelo lokuvimba icele likaNkosazana Thokozani Khube ukusebenzisa igama lebandla. Kwanele nguNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.